vangile havana capacity kuongorora munhu abata mari yake kuti asaichinja kumusika mutema nekuti mari ichichinjwa kumusika mutema vanhu havaredzi hwamanda kuti ndaakuchinja mari inochinjwa tiri mumba takagara ichichinjana mari ipapa havana capacity hurumende haina capacity yekustopa vanhu kuti vasachinja mari pamusika mutema the only way yekustopa vanhu vasachinja mari pamusika mutema kuita kuti dhora risimbe dhora rezimbabwe risimbe kana rakasimba vanhu vane confidence naro havamhanyi kuenda kuno pamusika mutema unochinja mari ende vanhu vanopiwa mari mumacontractors zvimwe zviripo zvekuti zvavanoshandisa pakugadzira marodza semuenzaniso zvimwe zvota foreign currency
mungapawo muenzaniso here ipapo
ukafunga nyaya dzana bitumen maspare parts anonge aishandiswa nesimbi zinota foreign currency asi kucentral bank kureserve bank haioneki mari yacho saka kana munhu apuwa basa anoenda chikrediti chekuti aone zvikwanisiro zvekuti aone foreign currency yacho achangoitenga futi saka havana capacity yekungotaura kwemunhu ane shungu yekuti dzimwe dzenguva nyika inaka asi mushonga waripo ndewekuti ndakavaudza kuti ndavaregedze kushandisa cash kugadzira marodi hakuna zvakadaro kana imba wane nebhondi imba zvairi a small thing ichishandiswa nenzi bond remba ko rodhi rinogara makore 30 makore 40 ringashandiswa cash ngavashandise anonzi madiaspora bond ngavashandise nenzi public private partnership havasi kuda vaida mari yechimbi chimbi yekuti vapana ipapo mumozopuwa mari corruption
tinoona dzimwe nyika kunana America vanoita inonzi build operate and transfer sei zvisingaitwawo muzimbabwe izvi
zvakatomboitwa zvitori nehistory yazvo mukatarisa inonzi Bed Bridge railway line iri kubed bridge inobva from Collingbourne kuenda kubed bridge takubva kugwanda kuenda kubed bridge yakanga itori pabuild operate and transfer chireva kuti unovaka wotoita ownership kuti ndeyako railway line yacho yeNRZ atotora makore 30 wozoidzorera bek kuNRZ nekuti unonge wadini warekavha mari yako right saka haisi nyaya isikazivikanwi nehurumende asi chainonetsera nyaya yakadai sokunoandavane maoko emakudo aya yekuti havazokwanisi kuzoba mari manje